DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuita nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti kumisikidzwa kwechivakwa chekurangarira vakafa munguva yegukura hundi kumatebeleland hakusi pamutemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reIbheji likaZulu Vambuswa Fuzwayo vati havasi kufara nemashoko avacharamba ekuti chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Tinofunga kuti tichakumbira mvumo kuye kuti tiise mapulaki anomirira hurumende yakaurara vanhu, so hatingaende kusi kuyo hurumende yacho kunotsvaka mvumo.
Izvi zvatsenerwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati mashoko avacharamba anoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekuisa dombo pamakuva evafi haidi kupindurwa nehurumende, inyaya inoitwa nevanhu vakafirwa. Zvinotaurwa navacharamba kuti vanhu vakaisa dombo matombo pamakuva evanhu vakapondwa vakaparadzwa kubalakwe nehurumende ZANU-PF kunzi vanofanira kunge vapiwa mvumo hurumende. Izvi zvakwakurashika kwemukuru, hazvitendegwi nekuti vanhu ava ndo vakarasikirwa nehama dzavo. Vane simba rekurangarira hama dzavo nemurangariro wavanoda. Hurumende yakaponda vanhu ava, tinenge tichitarisira kuti ingatowei zvikumbira ruregerero. Zvatinoona izvi zvinosvodesa kuti hurumende iyoyo yakamboponda vanhu, inotuma vanhu kuti vaputse vatombo anenge aisirwa vanhu ivava vari vachirangarirwa nehama dzavo. Vapedza kuputsa voti zvakaiswa zvisiri pamutemo. Tinotibuda, hazvisizvo mafambiro anofanira kunge achiitwa nyaya idzi.
Vafuzwayo vati havasi kuzofa vakakumbira mvumo yekuisa mumisikidzo uyu kana kuti memorial statue kubva kuhurumende, vachiti vachaidzosera zvakare.
Plati tichawaisa achita achingati vachavavhisa kana vachita, but we can't fail to put them.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Pataenda pamhepo, sachigaro wekomisheni unoona nezvekupodzwa kwemaronda Justice Selonare vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vamasaraure vati hurumende inofanira kukumbira ruregerero pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi uye hama dzevakafa dzoripwa.
Hurumende inofanira kuti vose vanga vari involved tisvike panguva yekuti vanokumbira ruregerero hurumende yokutungamirira urongwa hwekuti tibve panyaya yekuramba tichidzvanyirira vanhu vakatakatouraya kare, tivape mukana, pataurwe chokwadi, paite nyaya yenhaurirano, paite nyaya yekudzoreredza zvakarasikwa, paite nyaya yetruth telling, nyaya yekukomba nzete yereparation, paitwe nyaya yekuti kana tiite healing senyika tibatane tifambe pamwe chete. Zvinoitwa chete kana NPRC iyo yakanyorerwa nebupiro remutemo kuti iite basa iri yakwanisa kuita urongwa huchitangira muvillage ichinzwa pfungwa dzevanhu kuti vanhu vanofungei, vanhu hasi chingade kuitwa. Tirespektawo zvidenge zvaitwa nevanhu vakafirwa, tichienda mberi panext stage yekubhadhara mareparations, tichienda pamberi pakuto kutoita justice kune vakapara mhosva vachiri vapenyu vange vachisungwa vachitongwa nemhosva dzavakapara nekuti kuuraya munhu kuuraya munhu hazvinene kuti papari pagukura hundi kana panguva ipi totaziva kuti vese vakapara mhosva idzi tichionawo justice ichidi ichiitwa
gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati tigozovabata parunhare asi vazoti vanga vayo mumusangano mumisikidzo uyu unonzi wakapwanywa musi wa4 ndira nevari kufungidzirwa kuti vasori uye akakave kechitatu mumisikidzo uyu uchipwanywa mukati memakore matatu zvinonzi pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland pamwe nemumidlands munguva yeutongi waimbove mutungamiriri wenyika mushakabvu robert mugabe mutungamiriri wenyika pari zvino vaemarson munangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori panguva yegukura hundi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane gumi neumwe 411 vakabatwa nechirwere ichi nezviro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 5276 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 227,552 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi matatu nevana 4,222,834 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu 3,249,450 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvina mazana matatu ane makumi matatu nevatatu 33,331 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Bato rezanu PF rinoti sarudzo dzepaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi kusarudza vachamirira bato mudare reparamende nemakanzura dzave kuzoitwa mangwana mumashoko kuvatori venhau munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vamike dima vati nhengo dzedare repolitbro central committee nedzekomishen inoona nezvesarudzo yenational elections commissioners ndiyo vanenge vachiona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yemhirizhonga ndiyo yapa kuti sarudzo dzimbosendekwa parutivi vamwe vari kuda kukukwidza musarudzo idzi vari kupomerwa mhosva yekutenga mavhoti uye kuita mhirizhonga vamwe vaida kukwikwidza musarudzo dzekukweko central vabishop candros mugabe navaenergy nyue vakatorambidzwa kupinda musarudzo hatina kukwanisa kubata vabima kanawo mutauriri webato iri vachris mutsvangwa sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo mutungamiri weamerica vajoe biden mangwanani anhasi vataura pamusoro pebasa ravo uye nezvavanotarisira kuita gore rino ra2022 nhasi 20 ndira vabiden vasvitsa gore vava mutungamiri weamerica vabiden vati gore rekutanga rekutonga kwavo ranga rizere zvinonetsa asi vachiti
pakaitwa vo mabasa makuru ebudiriro.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvinova zvinhu sezvamboitika munhorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba munyika yayakavakidzana nayo yeUkraine, vachiti America nemadzisarwira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvavakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. VaBiden vati vanoda kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzike. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19, VaBiden vazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa, vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuita kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi. Vakwegura vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu vakabayiwawo nhomba dzose
dzeCOVID-19.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu vazhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo unokumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa mahara emhando dzapamusorosoro, mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura, vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana, vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvokupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri Tana petro nana dizi vaeva ya ino kengi samune timu yika. Vati walo kuna kuzifara izosu. Kufumi kwa rashia kukadona. Wakati wa razekari kuti rashia ilofana kuziva. Kuti ufumi kwa ya uindi remeri inengechida US dora kutenga zunu zokunze. Nukutengi erwane timu yika. Walo kuna kukati razekari zineta kuti rashia ishunguru tiki. Sekari yu wande wale kuzikituma zewa paide rashita wala kuti. Wane shamari. Uombe zaka simba zenato zana Britain uko Europe yose zinova tigira mtunga miri wa Russia ucha indi rambere nukuno pinga mi Ukraine akatariswa ni pasiru wa teta izu zizi zino gona kukwada misa ufumi wake pasi
mataura nyaye ufumi pane shavataura ili pamsoro pia maniru wa kaita zinu mu America maerano na magariru avanu maerano nenye ya ze ufumi mungi kaparizino
wata wazaka wanda pamsoro kufiringwa kurugito ufumi kwa Amerika pamo chete no ufumi kwe pasirosi nukuti wata uraimu kutukukwira kurukuita mafuta petrole diesel pasirosi kurukuita kutizuna jure mika ya Amerika nitimuwa nika wata urazekaraimu kuti kukumona kufirungwa kunaita ufumi kwa Amerika na ya chando chirukuduna chichi ata kutindeke zisumu kezindu kwa zinenda mutikari titiri fara wata urazekaraimu dambu ziko gururu kita ma Amerika na kushaiko kwa mashandi palo shanda mabasa kasi ya nasa
kana katalisa speech ya woya wakaita munoona sokuti yange ya kana kaireze kuti vanu ma Amerika vanu kuna kuitambira sechira de zuzukuti wala kuita basa rabo sakanaka uye kuti gore rino hili sinuzisha danani pa gore rapura hili
speech yange ya kana kuwa alwa notere ura chinole tarejo kuti rujinji ulo kuna kushangua yu kutere la speech ya chwe kuti yangu ya kanaka kuna kukwacho kuwa alwa sila kuki waka tere ura hakuza nati kuhone kwa hasi kuti wano pasios wano zubu makunaka kwa suu zinezu hata urwa kala wakuna mabenefit aso
abo wange vari wanongoro la zema tongi reenyika vachizi zisa zema bizimisi pa Defra University muzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7 kota rezo upumi muzina fundo mtuli nguwe waka tomwa nerimwe bepa nauri nonzi Financial Africa se umwe wema kurukota anona nezwe marima shanu emu Afrika akabata basarao shakanaka muna 2021 vachinyora pada ndi mtande ravo re Twitter vanyuwe vakazivisa kuti waka tomwa nebepa nauri rufumiro wachi French riri ku Senegal vanyuwe vari pakati pema kurukota eku Mauritania Benin, Nigeria, ne DR Congo. Nyanji munezve upfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana kunyatsokujeka kuti chii chaicho chaitariswa nevakavhota.
One rangu ini we Financial Africa hongu ari kutudza kuti assessment yao ranking yawe it is based on my vote, popular vote. We are going to qualitative analysis of my candidate. As you know, we are going to do qualitative analysis. We are going to research. As we are going to do, we are going to do inflation in Zimbabwe, maybe over the past 3 years. We are going to do economic growth. And those are two main economic indicators. I want to go longer with Shandisa. Saka, kana waka Shandisa maybe my indicators yuwayo. Wongu zinu kuna kubuda sekunge pakashandu wabasa.
Ngatiti pakashandu wabasa, Dr. Chitambara. Asi, pane shandu kuhiriru kuhone kwa?
Wongu pakashandu wabasa, but matambu ziko achirimo. Saka, I think, doza, nilangu tawada kutandizi, kuti kana kuti qualitative analysis washandisa chii chaizvo kana washandisa nyaya dzeinflation watarisa nyaya dzeinflation uye nyaya dzegrowth pane shanduko yataona yaitika even though shanduko iyoyo hairevi kuti zvinhu zvanaka munyika hairevi kuti mabasa akutowanikwa munyika zvinogorova kuti takwanisa kuita growth gore rapera zvachikonzereswa nekunaya kwakanaka kwaita mvura gore iroro uyo zvakare zvirongorova kuti Inflation ebi chiripa msoro, but ya pari nani dan payanga iri makore maviri gana matata wafura.
Iko kudongwa uku kunga wane huzamu wakadi tishitarisa irobe pana ure Financial Africa.
Ebare Financial Africa chokutanga ndije kuti jege sekuta harisi ku France asi ibe pari kunyika ye Senegal ku Dakar. Harisi bebare nina uzika nwa chaizo indaisa dozi ziwao. Maybe sekuto nereli ku Senegal wende ku Senegal wanataura French saka kuno atinyanyi ku riweringa kana kurona. Saka andikati beba rine mkuru mbira zvakanyanya sekuti riri base kunyika ye Senegal ku capital city yawe inonzi Dakar.
Saka tichitarisa kupinda kwa vamutuli mumakurukota mashano akashanda zvinonwisa mvura muAfrica zvinhu zvazvingabatsirawo here nazvo upfumi hwenyika tichitarisawo kune vanokweretesa dzimari nemamwe masangano anobatsira.
Hazvina chakanyanya chazvinonyanya kubatsira isu chatakatarisa sekta yekuti zvinhu zvisati zvagadzikana, inflation yedu ichiri pamusoro zvakanyanya, uye tine mastructural challenges atiri kurwisana nawo akaita senyaya dzedebt distress, akaita senyaya high levels of informality, akaita senyaya high cost of doing business, akaita senyaya infrastructure yedu isina kumira zvakanaka. Saka izvozvo hatinofanira kunge tichigadzirisa, hatingati mastructural impediments, mastructural bottlenecks anoita kuti doing business yedu iwandudzike zvakanaka wemabhizimusi wekune dzimwe nyika wade kuuya kuZimbabwe kunoita zvemabhizimusi. Saka matambudziko atinawo akakurisisa isipaya kunyaya dzeinfrastructure kumaroads tinoda lot of investments, ive kunyaya dzehealth, public health, nyaya dzeeducation, nyaya dzesocial protection, kunoda a lot of investments ikoko kuti tikwanise kunge tichiwandudza yatingati productivity necompetitiveness yeeconomy yedu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakadi vashamarari veStudio 7. Ndinorwadziwa navachiwengwa. Vachiwengwa vari kushungurudza mheru mubayiwa. Vari kushungurudza. Ko vanorwira kodzero dzavakadzi vakaenda kupiko? Vakaenda kupi vana Sisilea Munangagwa? Vaenda kupi vasingamiririri merumbaiwa? Shua 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 vachirengwa. Namakuriro amakaita muchiomesera munhu kuti haafanirwi kuona vana vake, haafanirwi kugara nevana vake. Hamuoni kuti zvamunoita izvi chero muchida kuita presidenti? Hapana munhu angakuvhoterai. Hapana chimwe chinhu chinofendesa mheru mubayiwa. Ari kufendesewa nemwe. Dzorai mwoyo wenyu, dzorai mwoyo wenyu. Ii ndinoti chero vacho iwawo vamuri kudanana navo vachiwengo, ngavatodzidza. Because zviri kuitika hazvitangiri pana mheru mubayiwa, zvichauyawo kunext wamuchatora.
Onai mwana weZimbabwe uchasunurawo rini? Unotorerwa ivhu rako kumaruwa kumusha korichipuwa maChina kongoramba wechimbiri weZanu PF. Nyika yondongwa yekuti vana vanoita karara kutamhanda panda doto richapungu ndotsvaka ufuwa furomanyero kune dzimwe nyika. Kongoramba wechimbiri weZanu PF watiza nyika rapo South Africa nokondiri weZanu PF inini. Ukogara mureserva muya zvokugara zvokuti nemari yekutenga nyatera norishariwo, asi nokondiri weZanu PF paindiri weZanu PF ando madimoni zvaya nongori pachena anotogoko. Shavire namoyo.
Studio 7, Studio 7, makadini ko, makadini, makadini. Mapurisa anondipedza simba ini. Anongwarira kungosunga vanhu vezvimota zvemushikashika. Nekuti hanzi mota dzina manumber plate. mbava dzarura nyika yose havana zvavanodziita asi kungongwarira vanhu vanotsvaka zvavo kurarama vasingabiri munhu zvimwe zvinhu zvavakuitiwa izvi zvanguva zvokushandisa chisimba kuti sezvo tiriso tinotonga tinongodzvanyirira chete tenda panyaya yamerichi wengi meri mbaiyo komera ambotadzei kunyika yose nhaimo kuva nomushungurudzirei asikana veduwe vasadharo chiwenga ari kutora advantage yekuti ndiye vice president asi ngazive kuti kudenga hakuna uvice president nyangwe akafa nhasi yechiwenga hana kwaanonotonga anyanyashungurudza mari mubayiwa veduwei
pasijuzei napo tokinanauda muti pabe chokwadi yai ndikutaura nenyaya yezimbabwe kuti zimbabwe nyaya yefreedom ichikuru nyika yaibudiriri yaisi yakabudiriri yaisina freedom hakuna zvakadarozvo tikutarisai apa tirikutochema ngematicha vakurohwa ari kuita kodzero yavo pamusoro pekurohwa vavaro vacho zvavana mhosva ivo vachindosungwa futi pamusoro peizvozvo saka toti mune freedom munyika makadaromwe asi mutemo unotoita kuti munhu aratidzire isina noizi but ivo vacho varatidzira ndivo chaivo munhu akuchaya haana mhosva une mhosva ndiwo wachaiwa saka tikutamise nguva komana tikutamise nguva penza henyu mukomana apinde apinde zvake
tinokushingamidzai nemufaro ini ndoitwawo bhudza ndirwewo ndevhali muzimbabwe zvinhu zvaoma iwe ukaona uchingopiwa mari yemukadhi usingakwanisi kutenga chinhu ma1000 unongotenga zvinhu zviri chete pa1000 zvayatopera saka dai hurumende yatoonerawo zvekuita pamari dzemukadhi zvivatipowo muso ari maus kana marts pamwe zvinhu zvingatifambira
makadi pastudio 7 zviva zvatogara tichitaura tichiti nyika yedu yaparara vanhu vakuru vava kusvika kuzvipatara vachida kuitwa maoperation havana kana mari hurumende haivahoreri mari sezvatinoona zvinoitwa nana South Africa zvokuti munhu ava ne 60 years unenge achihora 1800 pamwedzi rands inokwana kumutengera chikafu vachitosara imwe bhajeti yekuti unokwanisa kuita zvaanenge achiita zvino hurumende yezimbabwe haina chairi kupa vashandi mudhara wangu uri kugwara nechigwere chehenia zvino zvaari kugwara kudai wakaenda kuchipatara kugweru chedrifontein uko ndokunosvika ndokunzi kuchipatara ikoko panodiwa 700 user ende isu vana tiri kutamburavo titori kuno kunana South Africa tiri kushanda mumapraza hakuna kana chinhu saka tingadi government wereyo isingachengetedzi vanhu vakuru vanova ndo vakavabatsira kutora nyika iyi saka chanenge vachinzi varambe vachivhotera vanhu vakadero chii chavanovabetsera nacho kungotaura chete ngoti kwai takaenda kunogwa chimurenga pasina ngeni yamuri kuona pazviri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri tisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba sarudzo dzemapurimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato rezanupf dzave kuzoitwa mangwana muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mofara zvakanaka